Zimbabwe Mono just in the spirit of inclusiveness, also in the spirit of devolution and decentralization. So we are towards 25
Zvipo rudzi zvapiwa kumadzimai aya Honorable Mutsvangwa.
Vaishupika zvikuru panyaya dzekuharvesta zvavairima zvakaita semaiwo matraditional grains andiri kutaura. Vapiwa tresha yekuti zvinove nyore, vanogona kutoharvesta nekupresha nekubvisa zvinhu zvacho zvinobviswa pamhunga zviya zvanonetsa kuponda, uchiita sehavataiti zvokuponda, vangokandira mumashini and muguva rimwe chete vanogona kutosvitsa 9 tons. Ipapo pakaitwa bhoho nesora.
Zvii zviri kuitwawo nebazi renyu kusimudzira madzimai ekumaruwa?
Ministry yewomen affairs mandate yedu ndeyekuti madzimai vasimudzirwe, vaite zvavanobata nemaoko avo